Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 29 2017 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takataura nawo vanoziva zvatiri kufunga zviri kwavari kuti vakwanise kudzoka back tigotaurirana.
Kuumba mubatanidzwa hwemapato anopikisa koda kunetsa kunyange hazvo vatsvangirai vachiti vanoda kushanda navatendai biti nevamwe.
It's a terrible company. Muno muZimbabwe tisafigura. Ndo inokontrola company inonzi Greenco. Ndo yakuona yakukontrola ine lease ye pipeline inoisa petrol dzidzo vedu kubva kubheira kuya kunoko. Mune matsotsi mashefu ezanopiyeva vamwe vacho vandogara tinyora pa Twitter kuti mabucha.
Vaimbo vagurukota rezveupfumi vachitungamira bato rePDP vatendai biti voshora chavanoti chikiribidi chiri kuitwa nehurumende pakubhadhara chikwereti kuWorld Bank neAfrican Development Bank. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti mukupera kwemwedzi unouya vanotarisira kunge vapedza nhaurirano dzekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa kuti vakwanise kukwikwidzana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakabatana. Asi hazvina kujeka kuti vanopikisa ava vachabatana here sezvo vamwe vari kurambira vari kugungano rinozivikanwa nekuti Coalition of Democrats kana kuti CORD. Vari mugungano iri vanosanganisirawo vatendai biti vePDP vaElton Mangoma veRenewal Democrats of Zimbabwe uye vaDumiso Dabengwa veZapu. Tabvunza vatsvangirai kuti vari kutaurirana navabiti here.
Takataura nawo vanoziva zvatiri kufunga zviri kwavari kuti vakwanise kudzoka back tigotaurirana here. Isu hativengi munhu, tinovenga zviito. And in this case kana vanhu vachikwanisa kusevenza vese kana tikakwanisa zvatakasevenza naMugabe for 5 years tingatadza kusevenza navabiti nemhaka ii. Handi takakusevenza naMugabe in spite of the violence against our people. Chatiri kuda apa hakusi kutarisa personal interest, tiri kutarisa nyaya yekuti zvinobetsera vana veZimbabwe kuti vayambuke mucrisis yavainayo ndizvi.
Saka tichitarisawo zvimwe zviri kutaurwa nevamwe vamangoma vakati havakwanise kushanda naamai mujuru vachivativo vanenge vakagota moto wembavha apo vanga vari muZanu PF vachivapomera dzimwe mhosva dzine chekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Munoti kudii nemashoko aya?
Izvo zviri kuna vamangoma. Inini ndoziva kuti munhu wese anga ari kuZanu PF ane zvinhuwo zvaakaita. Asi isusu hatisi kutarisa zvepasi, tiri kutarisa zvekuenda mberi. Tikada kuti vhure kuti iwo wakamira sei, iwo wakamira sei, hatingafamba here. Toda kuti vamangoma vanzwisise kuti hazvisi zvokuti pane anire. Kana ivo vane zvavowo zvavakaita, tikada kuvabudira pachena, vanozoita sei?
VaMugabe vari kutiwo zvibvumirano zvakadai izvi hazvibatsire, hazvisi kuzoita kuti muhwine sarudzo muna 2018. Munoti kudii nemashoko aya?
Munhu ari kuziva paakatsika pokubira. But zvisinei, vaMugabe havanei nezviri kuitika muopposition. Vane pati yavo iri kutsemuka day and night, vanhu vachirwisana ikoko. Ngavagadzirire zvokuzanu PF.
Asi makamboshanda navo vaMugabe, muchiri kutaura navo here kana kuti zvakapera?
Zvakaperawo. Ndo vakaramba zvavo kutaura neni. Ini ndandisinei nazvo, ndaingoti semudhara wangu wandakambogara naye kwemakore 5 tichitaurana, tichitaurana zvenyika, tichiugadzirisa nyika tese. Handina kumbofungira kuti vangasvika pastage yekuti vangati handidi kutaura naTsvangirai until handiti ndindakahwina. Tikati ina andikoni kudaro kuti makahwina 2013. Nokuti makabira munoziziva kuti makabira and I cannot dignify that election. So ndopa zvakangogumira ipapo. Ina handakuzovade nawo iya vana kuzondide nawo saka takangomisa zvakadaro.
Mutungamiri webato rinopikisa remdct vamorgan tsvangirai vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezveupfumi vapati chinamasa vanoti Zimbabwe yakwanisa kuwana mari inodarika biriyoni imwe chete yemadhora yekubhadhara mari yakawedzerwa pazvikwereti zvayo kana kuti maarias kuWorld Bank neAfrica Development Bank. Zimbabwe yakatopedza kubhadhara chikwereti chayo cheIMF gore rapera. Hurumende inofingidziro yekuti ikabhadhara mari iyi inenge yakukwanisa kukweretiswa mari neWorld Bank, IMF nevamwe vanokweretesa mari kunze kwenyika. Hatina kukwanisa kubata vachinamasa kuti tinzwe divi ravo kanavo governor weRBZ Dr. John Mangujga. Asi tabata vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti avanoti kuwana kweZimbabwe mari iyi hakuna kujeka.
Akwanisa kunokwereta mari kukambani yekuSingapore inonzi Trafigura. So kwaapiwa 1.1 billion. The company yeTrafigura ikambani yekukiyakiya inonzi pachirungu macommodity broker. It's a brokerage company. Isina chaino producer inongotengesa zvinhu. So in company inotengesa zvinhu. Saka the fact yekuti tinamasa atadza kuwana mari kumabhengi zvinoreva kuti hapana bhengi rapenga kuti ringaise mari muZimbabwe because Zimbabwe is unbankable. We are not even able to pay our salaries right now. So there is no way we can pay my salaries and my wages. So chiri kuitika apa ndechekuti chekutanga haungakwereteka 1.1 billion yekunobhadhara World Bank when 95% yevanhu vana mabasa muZimbabwe, when the majority of people muZimbabwe vari kuliva below the bottom poverty datum line. Kune organization bengi rinonzi Afasia rakapa report a few days ago yeurombo hwemuAfrica ichitaura kuti vanhu vemuZimbabwe ndovava rombo kupfuura muAfrica yese. So you cannot borrow an original master. You cannot borrow $1.1 billion to pay the World Bank. But Square and Chaka default over 30 years ago, instead of using that money as a stimulus package to revive industry. Mkuma blessing Lord Miende pa Wikipedia page ye Trafigura. It's a terrible company. Muno muZimbabwe Trafigura. Do you know controller company knows the Grenco? Do ya aku owner ya aku controller in a lease? Ye pipeline inoisa petrol bidzidzo redu kubva kubheira kuya kunoko.
Asi vabiti kuri kuti Zimbabwe yada kubhadhara chikwereti ichi zvakanaka zvisina mutauro uri kusimuka uyu yaifanira kuita sei?
Ini ndiri chiri muhurumende ndakaita program yainzi ZADS, Zimbabwe Accelerated and Area Development Strategy. Nyika dzakafanana Zimbabwe dziri highly indebted, anonzi mahighly indebted poor countries. World Bank yakaita infrastructure inonzi multilateral debt relief initiative mugore ra 2004 rekuti tinokubatsirai mukamanager economy yenyu well munoita program ye multilateral debt relief initiative vamwe vanoiti IPIC. Saka what you do is if you manage your economy well zvakaita isusu munguva ye GNU, then they reward you by cancelling and forgiving your debts. So that is what Zimbabwe should follow.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rePDP vatendai biti vari parunare muHarare. Tabatawo mumwe wevateedzeri vesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaKalisto Jokonya avanoti vachinamasa vabaya dede nemukanwa.
Kana une chikwereti Bhaibheri rinoti iro wava muranda womunhu akakupa mari. Saka zvakanaka kuti dei tagona kuibhadhara. Zvinosunungura mimwe mikana yekuti tiwane vanhu vanogona kuzoinvesta muno munyika medu. Kana kuti tigone kuzokwereta zvimwe zvikwere zvinogona kuti tirambe tichibereka mari yataita kwereta iberekesane muno muZimbabwe kuti tigozogona kubudisa zvimwe zvinhu zvakanaka zvinobatsira munhu wese womuZimbabwe. Ndinoti inyaya yakanaka zvikuru yekuti dei vawana mari. Ndangozvionawo mupepa kuti mune 1 billion yavawana. yokuti inogona kushandiswa kubhadhara World Bank ne Africa Development Bank.
Asi vamwe vari kuti dei Zimbabwe yateera kachirongwa chaya chinonzi hippie kana kuti highly indebted countries kuti inge ichipuwa chikwereti pane kuti ikwerete mari kuti ibhadhare chimwe chikwereti.
Ipfungwa dzida vamwewo dzakadaro. Asi vanhu ngava kungoti vanhu havanyatsi kuziva zvinoreva chipamusoro kuti uve nyika inenge yambonzi yatadza kubhadhara zvikwereti zvayo. Vanotaura muromo iwo vanoita kuti vakudeclare kuti wava a helpless country zitwere. Vanhu vanozokuseka mangwana vachikuita manje kukukondwa zvakati vazviri worse than zvaitika paslave trade.
Mumwe wevateedzeri wemutungamiri wesangano reMCOS vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nezveupfumi, nhasi tiri kutarisa musika wekutengeserana kana kuti Zimbabwe International Trade Fair. Urongwa uhu hunoitirwa kuBulawayo gore roga roga uye uchapera mangwana. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe Dr. Gift Mugano avo vanga vari kuZITF svondo rino.
ZITF chinova chirongwa chinosanganisa vanogadza zvigadzirwa nevanotengesa nevanoita mainvestments. Tingati pachirungu matchmaking. Chirongwa chakanaka nekuti kune dzimwe nyika zhinji pasi rese. Tingati nyika yoga yoga ine mukana painotora pagore. Pavanodeedza mainvestors vanotengeserana vosangana voratidza zvavanoita umhizha hwavo. Vanhu voita mabusiness deals. Saka sekuti muZimbabwe pane mukana wekuti makambani edu muZimbabwe asangana nekunze kwenyika vakwanise kuita market deals. Asi dambudziko ratinaro randiri kuona ndirekuti madeals mazhinji anozobuda paZITF haasiri to our advantage. Anopesera makambani ekusouth africa pesemenza nezo vakutsvaka kuti totengesa sei zvinhu muZimbabwe. Yeti isusu tinoda kutengesa zvinhu kunze kwenyika kana kuti tinoda investor anoya muZimbabwe oita inonzi joint venture nekambani yeZimbabwe vogadzira zvigadzirwa zvinoita kuti kana tikashisa nyambotengesa kunze kwenyika asi tinokwanisa kutengesa muZimbabwe tosiyana nezviri kutenga kunze kwenyika zvinobudisa mari. Saka madeals ese ndaiona aiitika makore apfuura kubva yapa ndakatanga kuenda kuZITF tingati makore 13 handisati yasi kuona madhiri anoitwa ekuti Zimbabwe yanyatse kuona agreement inoibatsira kuti zvirekere kwatiri sese maZimbabwe. Ndinoona madhiri mazhinji makambani anobva kuChina anonge achida kuya kutotipa mameshinari avo zvakanaka kupa machinari but kana isi kukwase kutipa production yatiri kuda more like a dumping. Saka ZITF yakanaka asi tinofanira kuendewa tine mamwe maareas asataona mapazi ehurumende anopa magwara kuti muno muZimbabwe tine mukana yakare sekuti maspecial economic zones tuda mainvestors anoya univesita kwakati hasi tazviona gore rega rega kana mumasenza hakuna ari kukudza vachida kuti mutengese kunyika kuti zvakati vada kuunda muno. Ndosaka vachiona kuti gore negore zvinototengesa kunze kwenyika zvishoma zvinopinda muno zvakawandisa mari inobuda muno inobva yabuda yakawanda toita dambudziko remari rega ratinaro.
Asi kune vakawanda here vekunze variko iko kuZITF?
Vari kuno vakawanda vanobva kuEurope, vanobva kuChina neAsia, vanobva kuiri South Africa iri kuno. Asi unotoona kuti ivo vari kuuya vane chinangwa chekuti tinoda kusiya zvinhu zvemuZimbabwe, tinoda kutsvaka ndiani angatitengera nekuti muno munoshandiswa US dollar. Saka munhu wese wese ari kutengera zvinhu ari kunze kwenyika anoda kuya kuraura mari remuZimbabwe nepaangakwanisa napo. Izvozvo hazvina kuipa nekuti vari kutiita basa ravo. Asi isu hatisi kuita basa rero rekuti patiri kuendawo kuZITF tochiti kune vanhu vachavo yatoti isu tinoda kuti tiite upartnership kuti gadzirwe zvakaita zvakati titengese muno muite mari yemadhoras iyoyo. Havangarambe nekuti chavadai dhora asi kuti dhora vazorona sei manje formula iyoyo hatisi kuiona. Makambani edu hatisi kuona vechifokasa padzati strategy. Mamwe vacho vari kufokasa kuti mamaket maZimbabweni tingaatengesera zvipi nekuti vari kuisho iri kuitika iyi. Asi maZimbabweni haana mari. Zimbabwe ine maagreements muSADC, muCOMESA, common market for Eastern and Southern Africa. And Eastern African community are the tripartite inova ine vanhu vanosvika 600 million neupfumi hwenyika hunosvika pa$1 trillion. Tingadai tichitoti seZimbabwe uyai muinvesti muZimbabwe tine maketi inosvika ku kukinya ku Burundi ku Comoros unga inveta Zimbabwe advantage kuti Zimbabwe ndekuti iri pakati pesadak iri pasenda pesadak Zimbabwe saka ku transfer zvino kuri nyore panoti company inoforma ku South Africa yozo fanira muZimbabwe yena ku DRC semaenzanisa saka hatina language iyoyo yatushandisa pazita ITF
nyanzvi nyadzi zveupfumi vachitsa pa Invest of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vari parunare kubulawayo. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nemutauriri wesangano remagweta anorira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda nezvirongwa zvavari kuita kumaruwa kudzidzisa vanhu nezvekodzero dzavo.
Chinangwa chekuita mabasa atiri kuita anonzi muchirongo Mobile Legal Clinic chinounza magweta padhuze newabereki padhuze nezvizvarwa zveZimbabwe zvinokundikana zvingangokundikana kuwana maservices emagweta nekuti pamwe pacho magweta anodhura kuti awanikwe anopanobhadhwa mari dzakawanda asi Zimbabwe Lawyers for Human Rights nokuda kwemamobile legal clinic atiri kuita kuenda kumaruwa kuenda kuna maplumtree kuenda kuna manyanga kuenda kwese kuna vacheredzo patanga tiri nezuro kuenda kwana murehwa nekwana mutoko kunonzi nzvimbo dzainzi dzinopisa idzozo tiri kukwanisa kuitawo mainroads kunzvimbo idzozo kuti tidzidzise vana veZimbabwe kuti bumbiro renyu ramakavhotera muna 2013 rine kodzero dzakawandudzwa dzinoti chii nekuti vazhinji havatombozivi kuti mune kodzero dzavo dzakaita sei even though vakarivhotera kana vakarigamuchira saka magweta ari kusvika kapadhuze nevana veZimbabwe vasingakwanisi kuwana maservices emagweta kana kubhadhara nekuti izvi zviri kuitwa pasina kubhadhara mari so mabasa iwo ndofungawo kuti ari kubatsira kuti magweta aende padhuze nevanhu vasingagoni kukwanisa kuwana maservices emaloya.
Tichitarisa zvamuri kunzwawo kubva kumamisha uku zvii zviri kunyanyo chemwa nevanhu
vanhu vari kuchema nekumbonyekedzwa kwakodzero dzavo kusarambidzwa kuungana ndiyo inonzi violation yana freedom of movement and assembly vanhu vari kumbonyekedzwa mukutaura freedom of expression ndizvo ne right to information zviri kuchorwa zvikuru vanhu vari kusungiwa nyadzwa kunzi varonzi vakatuka mukuru wenyika vakatuka nhenge zvimwe zvezvinhu zvatinosangana nazvo zviri kuchemwa nevana veZimbabwe kuri kugara kuchiita nyaya dziri kunetswa dzekunyimwa chikafu ende yeti vanhu vanofanira kusarudzwa nemhaka yekuti unosapota bato ripi kuti uwane chikafu.
Asi vanhu vakasununguka here kutaura kana kuti zvinongoenda nekuti maenda kupi?
Ya ipapo muri kurevesa kuti zvinoita nekuti muri kunzvimbo ipi asi tiri kufara kuti vana veZimbabwe vari kuita vachishinga kuekisesa marights avo.
Saka mune ramangwana ndekupi kumwe kwamuri kutarisira kushanya takatarisa kumareserve uko?
Pasondo rinoyero rindotodaira kuti vakomana nevasikana vedu vekuburuwayo kuna ramatebele North Province kune programu dziri kuitwa kuna namashenana East Province uku kune programu inenge ichiitwa vakomana nevasikana vedu varoshanda kuofisi rekwamutara kuna mukoma nyamaro pana napegi namajamanda vanenge vachimhanyawo vachidzika kuna nachinyamukwakwa uku mukaona nyaya yekuna nachinyamukwakwa kuna vanhu vanga vanetserwa nyaya dzeminda wakazovinawo madamages against mapurisa masondo apfuuraya ndo kwakabva mamobile legal clinic kusimbisa vana kuona veZimbabwe kuti aiwa kana kodzero dzachorwa munotora matanho akati chionai zvakaitika ikoko mazuva apfuuraya mapurisa akanzi gavabhadhira vanhu vanga varohwa so tiri kufara kuti zvinenge zviri kubatsira tichiramba tichiwandutsa mamobile legal clinic sedu kusvika kunzvimbo dzitakanga tagara tisingasviki kuti vanhu vazive kodzero dzavo.
Mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichiende kuna Mavelas Nhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. nasi taita rombora kanaka kungetine urukuro na muzvare Justina Mukoko vesangano reZimbabwe Peace Project avo vanga vari kushanya imo muno muAmerica vachitaura izvo pamusoro pebhuku ravo idzvara vakanyora uyezve nenhoroondo yeupenyu hwavo. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare Mukoko. Mungati tsananguro kuti zvii zvamafambira imo muno muAmerica?
Ndafambira hurukuru nevadzidzi vemuma college, ndandine ma college mana akandikuka kuuya kuzotaura nevadzidzi vavo nenyaya dzekodzero dzevanhu.
Mungati makatambirwa sei?
Ndakatambirwa zvakanaka chaizvo. Ndakaenda ku Beloit neku University of Wisconsin ku Midwest, ndikazoenda ku East Coast ku Maine, ndikaenda ku college inonzi Colby, ndikabva ikoko ndikaenda ku Gettysburg. Asi ndoda kuti ku Colby ndo kwakadyarwa mudzi yekuti ndigone kunyora bhuku. Ndakambogara ku Colby kwemwedzi mishanu mumasure mekushungurudzwa kwangu.
Titaurewo nezvebhuku iri, tirikuona makabata bhuku pari zvino, rinonzi
bhuku iri rinonzi The Abduction and Trial of Justina Mukoko, The Fight for Human Rights in Zimbabwe. Ibhuku rakabata naurwa yekushungurudzwa kwandakaitwa muna 2008 pandakatorwa ne CIO Central Intelligence Organization, ndikagarwa neni kwemazuva makumi maviri nerimwe chete, vanhu vasingazive kwandandiri zvekutoti mhuri yangu yakanga yakutofunga kuti ndakafa. Mumasure mazvo ndazoenda kudare muna 2008 muna December musi wa 24 ndakazoendeswa kujere ndikanogara kuchikurubhi kwemwedzi miviri inotsaudzira ndikazoburitswa musi wa 2 March 2009.
Mungati imi chii chakakushingisa kuti muzowana nguva yekunyora bhuku iri?
Zvakandishingisa kuremerwa kwandandakaitwa nemarwadzo anga achienderana nekushungurudzwa kwandakaita.
Tinoonazve panguva inoyi sangano renyu reZimbabwe Peace Project rakaparura zvinyorwa pamusoro pezviri kuitika kumanzofa. Munoona sei zviri kuitika ikoko?
Tiri kushushikana zvikuru nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Takatarisana nekuti vanhu ava vanga vagara paBrazil kwemakore yakati kuti, vanga vakutotiwo ipapa ndopamba pavo, nekuti tinoziva kuti zvakanzi ivhu ngariende kuvana veZimbabwe. Ende vanhu ava vana veZimbabwe, asi vakawanda vacho vakasiyiswa mbeu dzavo vasati vakohwa, vakasiyiswa zvipfuwo zvavo. Munongoziva kuti zvipfuwo ipfuma yakakura zvikuru pamugariro wedu. Saka isusu seZimbabwe Peace Project tinongokurudzira Zimbabwe Human Rights Commission kuti ngaipindire munyaya iyi, vagone kuongorora kuti vaone kuti kodzero dzevanhu dzatyorwa zvakaita sei.
Tinoonazve munguva yapfuura makawanikwa imi muchipiwa mubayiro imo muno muAmerica nevaimbova Secretary of State amai Hillary Clinton nemudzimai wava President Barack Obama. Chimbotitsvaranguriraye vamwe havangazivi.
Ndakapiwa inini mubayiro weushingi kuchitariswa madzimai pasi rese zvakaitika muna 2010. Zvandinoda kutaura pamusoro pemubayiro iwoyo ndezvekuti dai papasina madzimai nevarume vanoshanda zvine ushingi vachitipa mashoko, pamwe tingadai tisina kuwana mubayiro iwoyo. Saka ndinoda kuvatenda nekuzivisa kuti mubayiro iwoyo ndewavo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Justina Mukoko kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nava Rodwell Barwa, vanove vakasarudzwa kuti vange vari sachigaro wekomiti yechikoro pamupfurudzi Primary School, chikoro chiri mudunhu reShamva. Asi vabarwa vaita dambudziko rekuti ivo ndeve bato reMDC zvavanoti zviri kurambwa nevatsigiri vebato rezano PF vari kuti komiti yechikoro aingatungamirwe nemunhu weMDC. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vabarwa. Vabarwa, tiri kunzwa kuti muri kunetsana nevamwe vagari imomo mudunhu menyu nenyaya yekomiti yechikoro. Mungatiudza zvakamira sei?
Nyaya iri kunetsa ndeyekuti ndiri munhu akasarudzwa zviri pamutemo pachikoro chinonzi mukuru dzepurimari sikuru. Saka ndiri ipapo ndakasarudzwa uri musi wa2 March. Paive nemasabhuku anga aripo, paiva nevanhu vese vanga varipo vakawanda wanda ndakasarudzwa. Ndasarudzwa kudaro musi wa10 ndobva kansera ashedzera tikaitwa inonzi hand over and take over. Ndikaratidza zvese nematools echikoro zvezvadaro. Musi wa10 iwoyo ndowakasimuka mhepo yevanhu vezano vakabva vaita musangano wekuti zvazviite kuti munhu weMDC atungamirire chikoro chedu. Kansera achipuwa mhosva kuti sei wakabhumira zvinhu zvakadaro kuti muregerere munhu weMDC achisarudzwa nevanhu. Saka padare ipapo pakabva pachinzwa nyaya yakutonzi zvanofanira kuti hadzikakuda kuita inonzi rerun iye asakaita isi nguva yapfuura i zvinoita rerun kana zvinhu zvatoomera zvoita rerun saka takuita rerun ende rerun yacho yakazoitwa musi wa17 March tabva musi wa10 wakati waindovhoya ini ndakazoenda kuna district school inspector tobva ndavaudza ndozviri kuitika zvikanzi aivo makasarudzwa zvepamutemo kwedu kuschool education hakuna chinonzi rerun saka dzokerai munoita basa rei ndadzoka headmaster akandigamuchira ndakavaudza dsi akati kwete dzokerai kwakare mugare kumba kwenyu muchadhira nevanhu vacho headmaster nakansera vakashedzwa vakaenda ikoko vakaudza kunzi enai modherera munhu panzvimbo yake zvamurikutai zvazvi pamutemo vakadzoka dzoke vakataura vakashedzera futi musangano pamusangano ipapo vakashedzera vakataura zvekunzi izvo hazviite zvamuri kutaura kuti iyeye munhu iyeye atungamirire chikoro cheri munhu weMDC chikoro chinofanira kutungamirwa nemunhu wezano saka izvozvo hazvitoita iwe kansera inodzoka utaure dsi wacho kuti hazviite zvauri kutotaura izvozvo hazvitomboita zvikanzi hazvitoita mukadari munhu iyeyo tinomutira zvatikaita 2008 takapika dzimba sezvatakangoita ende izvozvo hazvitomboita saka tinonhau iripo pari zvinoizvi
saka imi pakaitwa rerun imi makapinda here mumakwikwiya
makwikwiya hazvakapinda nekuti ndakaona kuti hazviri kunze kwemutemo kare zvino kuti tanga tatopedza zvakakodzera kuti kansera azoita hand over and take over kurati anga atoona kuti zviri right ende pamaminitsi angu pandioni imwe yanga yakatonyatsorwa kuti akatokongurajirika achikurudzira kuti ndii yaitwa zviri pamutemo zvinotoripo maminitsi andinawo nhasi saka ndakaona kuti hazvinaka zvazvinobatsira kuti ndinekuti rerun ende rerun hazviko izvozvo munhu sector instrument 87 of 1992
iye kansela ndewebato ripiwe
kansela ndewezano aitopuwawo mhosva kunzi wakatoita zvisirizvo waifanira kuva wakabvumira zvinhu zvakadaro ndezvo zviri kuitika nhasi izvoizvi pane masabhuku akatomiswa basa achatonotongwa ari kunzi achanotongwa pane kwamambo nenyaya yekunzi vanga varipo ipapo vachiregerera kansera achienderera mberi nesarudzo iyoyo yekusanganisira munhu wendi
saka nyaya iyi mati maisvitsa mberi here zvekuenda kana kumatare edzimhosva
yatove kumatare edzimhosva izvozvi ndiyo yandanga ichifanirwa kuti ndiitipinde musi wechina wandabva saka loya raura vakatsvaga rakabva rakumbira kuti rikumbira kunyatsosaga mapepa acho iwayo
saka imi makatambira sei chikumbiro chegweta ravo ichi
indakangochitambira nekuti chamatambiriro andikachiitawo ndekoku ndakangoti sezvaari kuda ndoti inini ndiri kuonawo zvakakodzera kuti nditsvagewo gweta rinopikisana neiye negweta ravo nekuti inini panguda semunhu asiri wemutemo ndinogona kudii ndimbonyekedzawo panyaya yangu saka ndakutoda kutotsvagawo kuti dai musangano wanguwo wandibatsirawo kana kuti kana usina ini ndakutotsvaga mari ndichatsvagawo kumari kuhama dzangu kuti nditsvage gweta rekuti rindimirire panyaya yacho iyoyo
aiwa tinotenda zvikuru kutaura nemi vabarwa
aiwa tinotenda
manga makateerera kune vakasarudzwa kuve sachigaro wemupfurudzi Primary School Development Committee vaRodwell Barwa muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare kumba mubatanidzwa mumapato anopikisa koda kunetsa kunyange hazvo vatsvangirai vachiti vanoda kushanda navabiti nevamwe Zimbabwe inoti yakwanisa kuwana mari yekuti ibhadhare chikwereti chayo chekuWorld Bank nekuAfrica Development Bank tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murai zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele